A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Monday, December the 23rd, 2019. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Tungameli Nkomo.
And tonight we are talking about Christmas, which comes at a backdrop of deepening economic crisis and widespread hunger in the country.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also live streaming, so you can join in the conversation right now. Please visit our Facebook platforms at VOA Ndebele and VOA Shona. We will be live also on our websites, which are www.voashona.com, for Ndebele, www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com for English.
Zimbabweans are bracing for one of their worst Christmas holidays on Wednesday due to the deepening economic crisis and widespread hunger affecting 7.7 million people. The country is also facing fuel and electricity shortages.
Many people in urban areas and outside the country say they are unable to travel to their rural homes to meet family and friends due to the economic situation. Tonight we want to hear from you. How are you coping? What are you celebrating this Christmas? How are you going to the rural areas? If you're in the diaspora, are you sending food home? Please join in the conversation right now.
Yebo, lichona njani Zimbabwe omuhle ikudibana lamhlanje kunge Monday kungomvulo mhla ka 23 kumpalakazi sesalelwe nje lusuku olulodwa ukubana singene kukhefu lekhisimusi ngolwesithathu phela mhla ka 25. Yilo ke udaba esikhuluma ngalo lamhlanje, sifuna ukuzwa ke kini ukubana njengoba ikhisimusi isiza ilizwe liphakathi kobunzima kangaka. Siyazi ukubana umnotho kawuhambi kuhle, izinto ziyadula, ukudla akubambeki, kanti kulendlala njalo elizweni, amanzi ayasilela kobulawayo. Idizili lepetulo kuyasilela elizweni kanti lamagesi lawo kasatholakali. Asetshona engekho okwesinye isikhathi ahamba okwamalanga. Ngakho sifuna ukuzwa kini bathandekayo ukubana lidlala njani ikhisimusi yalonyaka. Lilungiselele na abakudiaspora kubo South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Mozambique, DRC, America, Britain, Australia, libuyelile yini emakhaya la yahlangana lemiteni kumbe njengathi njengoba nesikhona pha ku studio lehlulekile lana sifuna ukuzwa ke ukuba nalidlala njani phakathi kobunzima bonke obungaka ngoba bakhona abanye esike sakhuluma labo bathi hayi ubona kaba soze benelise ukusuka emadolobheni lonyaka baye emakhaya. Abanye ngabathi base South Africa bathi hayi ayisikho ukuthi sesadliwa zindunduma umumo osekhaya yiwo ongavumiyo ngokunjalo abanye bathi hayi bathumezile amachangana bhegi amarayisi ompuphu lani lani ukuthi abantwana bakhona ukuba le khisimusi enhle. Asixoxeni bakithi sizwe ukuthi ilispenda njani ikhisimusi uhlelo ngolwenu mafi.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tino kuchingamidza ine mufaro. Nhasi pano tichange tiri kutarisa isu kuti kisimusi yegore rino makairongera chii. Tinoona vazhinji vari kuchema chema vachiti aiwa zvinhu zvaoma pari zvino. Mafuta ekufambisa ari kuti dhurei uyezve haasi kuwanikwa. Mari yemabhazi ekukwira kuti vanhu vaende kumusha vamwe vari kuchema chema vachiti pavari kusvika kuzviteshi vari kubva vasvikoona mabhazi akwidza mutengo. Michovha zvakare iri kukwidzawo mitengo. Chikafu muzvitoro chiri kudura zvakare. Varikunze kwenyika kudiaspora sesu sontunga. Gore rapfuura nguva iyo inoenda handiri kumba asi gore rino ndazvitadza ndifunga. Saka ndoza tiri kutarisa kuti vari diaspora muri kuenda here kumba kunoona amane shamwari kune avo vari kunyika dziri pedo neZimbabwe tinoziya kunana South Africa ndoino nguva inouya ana mujivha. Varanzi mujivha zvaya?
Vanzi injivha.
Ana injivha.
Kana kuti mijibha.
Kana kuti mijibha. Vari kuenda here gore rino uyezve kunana Botswana nekumwe kunana Namibia nekumwe muri kuenda here kumusha panguva ino yeChristmas. Saka ndozvatiri kukurukura iye nhasi. Tombotora mukana wekuti tinzwe hurukuro nevamwe vanga vari kutaurawo vamboenda kumabhazi vachida kunoona kuti zvakamira sei, tinzwe kuti vanga vari kuti chii. Saka tichanzwa nevamwe vari kuchema chema nekukwira kuri kuita mitengo yekukwira mabhazi. Tichinzwa zvakare nagurukota vanoona nezvenyaya iyoyi yeenergy yezvemafuta vafortunity asi vari papo pahurukuro tichanga tine mazwi akasiyana siyana. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii panguva iyoyi yezororo rekrisimusi.
Mabhazi adhura, chero ukada kufamba adhura, kadistance kadikidiki kari kudhabhu rakatatu apa unenge une vana kuti uende kunodyirawo horiday kokonda chikafu hakusi kufambika.
Dhiziri rachona tiri kuriwana kublack market apa kuti tiritenge tiri kushandisa maus dollar, saka totokwidza mutengo kuitira kuti kana takunotenga dhiziri tofanira kutanga tatenga maus dollars nekuti tisi hatingamire kushanda nekuti holiday. Vanhu varoda kufamba nesuwo toda kutoraramisawo mhuri, hapana zvatingazviita.
Tiri pahighway tiri kuona kuti mabhazi ekambani yezuko chaiwo chaiwo ari kunzi akaiswa mashoma kuti atakura vanhu. Zvezvo vamwe vari kuvamanyira vachiti anenge ari nani, asi mashoma zvikuru. Tiri kuona kuti paanenge achikwirirwa chaipo chaipo kana richinge rawanikwa bhazi rakadaro, vanhu vanorwisana kuti vange vachikwira mubhazi imomo nekuti ringe rako achikwira pahighway. Saka kana tichikukurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kusiwo mabhazi akatiwandei vanhu vange vachirerukirwa vachiinda kunoona amanye shamwari nekusiyanasiyana. Vanhu vakawanda vari kutadza kufamba nzendo dzavanoda kuenda kunoona hamani shamwari nekuda kwekudhura kwaita mutengo wemafuta edzimotikari uyezve nekudhura kwaita mari yekukwirisa mabhazi nemakombi. Izvi zvaomera veri zhinji nekuti mari chaiyo inobatika havana. Vamwe vari kuchema nekuti havana kuwedzerwa mari dzavanotambira, asi zvinhu zviri kungokwira nguva nenguva. Takatarisa nyaya dzekufamba kuri kuita vanhu munyika yeZimbabwe. Tanga tirimwo muhighway vanhu havasi kufamba semakore ese. Vanhu vari kutumira mari kuhama neshamwari dziri kumusha vari kuti havachakwanisi kuenda kumusha nekuti mabhazi adhura. Isu sesangano repassenger association Zimbabwe hatisi kufara kuti nyaya yedomestic tourism ichange yakuderera zvakanyanyisisa. Iri kutoderera nekuti vanhu havachakwanisi kufamba vachinoona nzvimbo vanhu vemunyika yeZimbabwe.
Dambudziko remafuta rinopera kana takuwanawo foreign currency yakawanda, ikonomi yedu ichishanda tichitengesa zvinhu kunze tichiwana foreign currency. Ndiro zvatiri kushanda zuva nezuva kuti tisvike palevhu iyo.
Apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna gurukota rezvemafuta kana kuti rezveenergy vafortunes chasi ndovapedzera kutaura vachitaura ivo mamiriro akaita nyaya yepetroli nedizeri. Asi tichamboenda zvakare chikuratidza iwo zviri kuitika kunzvimbo dzakadai seBulawayo panyaya iyoyi yekushayikwa kwezvekufambisa kana kuti kudhura kwemabhazi nemichovha. Ntunga.
Yebo, kunjalo. Mavhisile sila mavhidhiyo lapa eSwatete edolobheni lako Bulawayo eRenkini. Asizweni abalaleleyo, sibukele nababukeleyo.
Ndingatsho ibizo lesikolo.
Nebizo lami uKelisani Moyo.
Ndingasitshela ukuthi lapha eRenkini lenzani.
Hayi, mina wangezvito Renkini bengisiyagadi zizama ukugadi ukuthi ngiyekutisini sekhaya kodwa sengehlulekile ngokudula kwamabhasi.
Ngiyabona lila
ndamakuva ndamajejo ndemfilo nanilani iyahamba yini business
iyahamba mama kodwa ntiyabona izulu kalini ngabe izulu liyana kutho ukuthi ngabe kuhamba kakhulu okodwa hayi kuyancengiseka kakubana ndokutala
Intengo
thina sitshintshanga njengaba amabhasi thina sivele sithengisa intengo nalethi vele sithengisa ngayo ngoba iprize yethu imele ifanane leyo ezitolo abantu ungabathatha kakhulu babaleka bakuthiwe.
Ye labo ke bebe khuluma lentatheli izindaba yethu ubathabile Masuku linsizwe esanda khuluma lapha iserenkini ithengisa amahanisi nxaliwazi aba lamadonki liyawazi amahanisi sithengisa amahanisi lezi tropo ngakho ibikhala ngokuthi hayi abamabhasi yebo bakhwezile intengo zokuya emakhaya kodwa hayi uthi bona intengo yamahanisi lesitirobho lokho ilokhe injalo kabakhwezanga.
Ayi wathi nemuthereri wedu wokutanga nhasi inguva yenyu vateereri tei tingotaura nemi muchitiudza kuti zviri kufamba sei kwamuri ikoko tiri kutonzwa kuti tina mukoma Wilfred Chipere vari panhare. Halo mukoma Wilfred.
Halo tisimavelasimurite.
Aiwa ndiriwadi tiri kutaura nemi muri kupi mukoma?
Ndiri muno mhaka muZimbabwe.
Ehe, tipirewo kuti kwakamira sei, makaronga zvipi paholiday yekrisimusi?
Mwana mai chekuronga chacho ndiro pasina. Takatongogara muDzimba, buchikafu chaasi kutengeka zvokuti tingati tingaronge zvataiita makore apfuurayo. Tichitendera tichiita sei, pari zvinezvi hazvina kutimirira mushe. Ende pokuti ufambe uchienda kwacho hauna kwekumbochienda nokuti maservice station edu anopiwa mafuta emota haatorina kana chinhu, akatooma kuoma chaiko. Saka kuti ndifambe ndichienda hakuna kwakuenda, kwakutongogara notarisana nevana muDzimba.
Vari kuti pamaservice station apa
hakuna fuel, vakungotaura kuti petrol mafuta hatina ende hatiri kuziva kuti ashaya riini ndomhinde vanopiwa. Saka haukwanisi kuronga zvinhu zvokuti mangwana ndichaita sei nokuti ivo vacho vanotengesa mafuta acho havatozivi kuti mafuta achauya rei.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Dai taiwana nguva yekutaura nehurumende ndopa taivaudza chokwadi kuti ano zvenyu zvamukuita zvekutungana kwembudzi muchisuya muchienda kufamuko muchinopfuya muchinokanda chikafu chokupfuya fishi muvinyika ichitambura kudai sezvo dai zvachipera. Ngavataure nevanokwanisa kunge vakomana vechidiki vanokwanisa kunge vachigona kugadzirisa nyika iyi. Tine tikuona kuti pakaungana ipapo vega vari kuita dambe nokuti hapana zvibuzhinji zvokubuda zvati kuona zvekuronga zviripo ipapo kuti nyika iendere mberi chaiyo chaiyoka. Ndofunga yakuda mukomana wechidiki anonzi vachamisa.
Aiwa mashoko akanaka. Kana muda kumhoresa hama neshamwari tida kutora mumwe muteereri.
Ndoda kumhoresa hama neshamwari shuwa dzokachipiere dzokwazvimba muno muHarare muHatfield Masisa Park shuwa dzokuti aiwa chingotambura henyu murimo munyika hatina zvatirikusunge tichiita, hatingatingoshingai nyika ndeyedu, hatingatize nyika tichisiya nyika.
Aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka.
Silo mlaleli ecingweni uRichard Moyo, kunjani fundisi? Halo Moyo, mnumzana Moyo, kunjani?
Halo va Moyo.
Nare
dzava mhenu rekaitiverenge zvavanga vanyora hanzi Studio 7 makadiko. Hazvina kumira mushe kuno Christmas Eve, vanhu vazhinji havana chinhu, mari hakuna, asi mumashopu zvinhu zvirimo, asi pana kola varipo.
Yebo kunjalo Mavelasi. Silo Muzi Dube umtembo stemba ecingweni, kunjani Dube?
Siyaphila njalo Studio 7.
Hayi siyaphila. Sekuxhuma ngaphi kwendawo?
South Africa.
Ngaphi kwakhona?
Ngise Majesty River Park to the Neran Tech.
Wenzani mzansi abanye besekhaya?
Ekhaya kuhlaleka isimo sekhaya, sisicotshile ekhaya manje sikunzima. Ngikuzamona amatoho akhona lakho abantwana bafundi ngoba le school fees zakhona pazina tindekani.
Ya udliwa ngazindundu manje Dube ngomnyaka odluleyo kwahamba ekhaya.
Ngiyisekha August.
Ah okay, hayi kungcono awukageuki.
Hayi hayi okay nje.
Yebo bakithi. Uthumezile kodwa.
Ngithumezile lesikuru sithi lama uniform akhona ayinto zekhazi izimo bakithi lama uniform akhona. Umntwana okuphethe zero kuthi uniform kumele ayithenge esikolo into zakhona nje aduza kwabakithi.
Yebo bakithi. Kungaphi khonapho ekhaya ku?
Ekhaya kusekhe kodwa ngikhona ufana omncane ofunda eMpumelelo omunye ufunda eNkulumane lapha eBulawayo.
Okay, iyabi biza malini so uniform ka grade zero?
Uniform ka grade zero kuthi uyithenge esikoleni utry ibiza 300 rand igroup lelokuzenleni. And le nto zakhona bekuyilist yakhona mahleka wethu ukuthi yilist leyo abantu besikolo ba-aphruza enye ndlela. Sekule list ngathi ngifike eshophu ngibanikeza bathi kanti umuntu lo ufunda kufuna ukuthi ugrade zero bathi ha isikolo sinjani leso.
Yeah, bakithi.
Nasi isikolo nje esijwayelekileyo ukuthi imazi akhona hayi bakithi kunzima.
Ah, kulobu nzima kodwa eMzansi kuyaphileka khona.
Khona asingeke sithi kungconywana kule simo sangakithi ngoba ngakithi khona kunzima ngoba manje imali ayikho akulanto eqondileyo kithi. Akulanto eqondileyo komile kusemakhaya kusemadorobheni kuyafana kuhlela ukuthi abantu bangabalekela ngathi. Kuqala sekuthi makunzima emadorobheni abantu bethi beye emakhaya kuyelinye manje ithu lalikho.
Na inkinga ke khonapho ungathanda ukubingelela izihlobo labangane Dube.
Hayi ngiyabonga nje bonke khona lekhize eThuthwane labakhona le bonke imazi bakhonke jikelele nje ekhaya asibekezelele nje bonke kwenzakalayo ngoba kunzima bukhona.
Mhm. Hayi siyabonga Dube ube le kisimo senhle kakhulu njalo ungene kuhle eminyakeni omuthi. Siyabonga umnumzana Mozi Dube use South Africa uthi akenelisanga ukuya ekhaya kodwa uthi hayi amathangana bheki ale mfuno zabantwana wathumezile anzi tine mwemtereri mafi.
Hayi warigate ende tina mkoma Charles Satuku makadikwa mkoma Charles.
Hello makadikwa
zetu. Hayi watiri waditu msora nemi muri kupi?
Ndi kunyanga.
Ehe, taurite nzgo kwa kadiko unyanga kumakomo uyo.
Unyanga kuri nani atete, asine FUO ya neta.
Zuru kufamba seiko iku kuhanjazi.
Muma service station umu, FUO ili tengeswa ni mabondi, iye zi tengeswa ni mashikwesi.
Mm-hmm.
Asiku kutenge ni mabondi, mwesa mulaini rekuti munu, anosfera, ogorara ali mulaini, apana juru kumbofamba, enda ui tenge FUO ya. Mwesa yuona usinga jahida.
Saka kana iri kutengwa nema bond iri kuita mari.
Iyo kana iri kutengwa nema bond mamwe ma 18 19 kana kutopfura ma price yo yari akatoitwa ni government yo jare kone zira no pfura ma price acho.
Kana muchitenga ne US anenge ari pa mari.
US wari kuita dollar 20 per liter.
Mhm. Saka imima etaurenyu.
Mosha ya diatuwa pa gafu yungu wani mwuzi gafu yungu wani katina kutolaraiza bati yu siyo ya chiyo jisi ya chitengi kwa nima USC ma service stations nyo tota roji mde yao chino zivyo kuti ma service stations mde yao bati wano tengi kwa nima US dollar awano tata kutinyika yu na chanchi ma US bati wano itambira zakari kusiyo kita kwa mwono kuti kuchanyira urushinji wezi babu yana kuchanyira masivu osevante awaru kupatu pina kutuma bondi tusinga tengi yana chini.
Saka zvamira zvakadaro pane mazwi ramukade kutaura kuhurumende tomboti vakateerera panyaya iye zvamuri kusangana nazvo ikoko kuinyanga.
Vakomana sesu teyo chidiki sesu kuti mapasenja tinofamba ka tinongoti kuhurumende vakomana tinyareo tizireo tichi yedu takakutadzireiko chiwanireo mutadzina rechinedi mauraya hapana chikumbofamba munyika shuwa. Bazi kero jero kupaku harare atepeka $120 kukwira nikuko gara musiki. Lagi kiyoche kutangira pa $50 kasaga kasina kana kanguri ni sugar tusauti chichi hapana kana chikumbo famba wadu wadu tila ramose ya wanwe uru mendao
Mhm. Aiwa munokwanisa kumhoresa hamane shamwari dzenyu pa holiday ino yeChristmas. Saka muchapedza Christmas muchiita imanje.
Christmas yango pedza ditori hakutongogara kumusha motongo uchika ombudzi motongo gocha ndiwo zvaidi mafuta mane pasi.
Akomana mafuta hapana.
Zvakavo matete ndongomhoresawo zvakare hama dzangu ana mai wangu vana baba wangu variko kumba uko. Aiwa ndinovati vave neChristmas yakanaka tikabudirira waya ndichasvikawo nekumba kwavo chaiko.
Mhm, aiwa tinotenda chaizvo hanzvadzi uyezve tinomboda kunzwawo kubva kune nzvimbo dzakadai savana inyanga uko. Ko kunana Trotberg nekumuoko vanhu vachiri kuenda here kudhuze nekunyanga ikoko?
Tete. Trotberg kana mukavabvunza chaiwo chaiwo hakuna kunoendwa unoenda kunozorora uchizorora chii. Kuzorora kahunge waine chavaita chii chataira chazvinozorora. Kudyamari tinodyamari atawana kupi hapana kukuendwa.
Aiwa mashoko makukutu hanzvadzi. Muve nezuva rakanaka.
Aiwa tinotenda maita basi.
Bye. Ndikunzwa kuti tine mumwe muteereri. Hello mukoma Paddington.
Makadiri mutete.
Aiwa tiri wadi. Tiri kutaura nemi muri kupi mukoma?
Tiri kuno kuPort Elizabeth isu.
KuSouth Africa.
Munyika yeSouth Africa wangu tete.
Taurai tinzwe kwakamira sei ikoko muri kuronga zvipiko pazororo reChristmas iri kuya.
Pazororo reChristmas tiri kungoronga kuti nezvo tinge tichingofara nemhuri dzedu asi tinokurudzira kuti tinge tichizvichengetedza zvizhinji tisabude kuenda kunze kunokuti nyika inei nyika inotyisa zvikuru ine nyika inokondwa nekuurayiwa kuvanhu izvozvi tatitori vamwe vanhu vatanga tichi vanoshanyira kuzvipatara vatachiona mazimbabwe dzakatowanda muzvipatara vakatobayiwa nemapanga chete.
Kupi ikoko?
Kudhorangidza uku pane hospital iri pedyo nesu parokeshen watinogara inonzi Dhorangidza vakatobayiwa vakomana vanotokwana kuti vashanu chaivo.
Rini hanzvadzi?
Vakabayiwa kutanga kwesvondo rinori neri kutanga palast week pavhara vanhu musi wa15 kuno kwavanovhara musi wa15 ndopavano vara makambani mahombe ese vachipiwa dzimari dzavo kutanga pasvondo rero palast week iwo ndo patakatanga kutonzwa kuti kwadai kwabayiwa munhu saka vakarara varimo mudhorangidza.
Vanenge vachinzi vaita sei? Vanenge vachida kubirwa marere sei? Chii chiri kuitika?
Vanenge vachiti vakomana vekuzimbabwe vanonyanya kufarisa vakanga vafarisa zvikuru kudai vanodhakwa vosangana nevakadzi vekuno. Kana vadaro zvinomanje vanobva vati varume vacho vanobva vaoti saka muda kutitorera vakadzi vedu poita sekuti vanenge vachiti vanenge vachizviti isusu tine mari vachizviti izvo saka muda kutitorera vakadzi vedu ndopanotaka kurwisa nekoko vari vese vakabayirwa nyaya idzodzo dzevakadzi.
Saka mashoko api hamungape ivo vechidiki panyaya yekuti kana vabata mari dzavo angave mabhonasi kana zvimwewo vanofanira kuita sei nyanya vari kugara munzvimbo dzakadai sei dzamuri kutaura kusouth africa?
Ini chandinongokurudzira tete ndechekuti vanhu nga munhu chengetedza mhuri yako urangarire kumusha tarirai mone kuzimbabwe mamirira kwakaita mari iyoyo kwanzi kwekuti uri munhu anofara zvakanyanyisa uchinoenda kune nzvimbo dzekumafaro dzamunonosangana nevaro dzamakasiyana siyana hamusingagoni kuzowirirana pakutaura kana pakunzwanana gara uri mumba mako nemhuri yako utenga chikafu chaungochifara uri nemhuri yako fara uri pamba pako sabude kuenda kunzvimbo dzekuungana kana waenda enda hako asi uri munhu anenge aine hunhu anenge achiziva zvaari kuita.
Imi muri kuenda here kumusha?
Kwete tete, ini handa kuzokunda kuenda kumusha asi zvizhinji ndakatumira zvangu kutaura kuti mhuri dziriko dzirarame. Mai vangu vangu vari kuno kuti akatumira zvinhu zvese kuti zviite zvakanaka.
Aiwa achimhoresa yenyu hamane shamwari takatarisira zororo reChristmas.
Ndinoda kumhoresa tete vangu vanonzi mai Mapranga vari kunyika yeZimbabwe vari paWarren Park 1 tete munhu anga achimbobatikana nekurwara uye munhu akabva kushaikirwa nemuzukuru wake ndaida ngovagwarisa nemukwasha wangu yekuti mwari vanochengeta chai kuti murambe muchingonamata nekuramba muri padyo namwari. Ndomhoresawo amai vangu vandibereka amai Gombera vari panyika yechitungidza kuunity all chiti amai makadi zvenyu muve nezororo rinofadza vese nevanin'ina vangu nemhuri dzose dziri pazimbabwe ndichiti komborerwai.
Aiwa tinotenda muve nekrisimusi yakanaka musanete kuteerera Studio 7.
Aiwa tinotenda tete mhorese muve nemukrisimusi nezororo rinofadza kwamuri ikoko mese.
Bye Ntunga.
Inyaya dzekukecha kaisi.
Ndoza ndavudza kakuti kochi chiri kumboitika nokuti vataura kuti vakomana vechibiki 5 vese vakapuwa mari dzavo after musi wa 15 December vari kuti saka kana vachinge vazokwanisa kuenda kwavanoenda kunzvimbo kundofara vakasangana nemamwe madzimai votadza mukuti wiriranai imomo ndo muri kunetsa vari kubva vabayiwa nemapanga
zvakaoma vedwe sikange lekasini leFacebook singakai kusikhumbuzo mlaleli wethu secingweni Silo Tanisa Blessing Dube uti yena mina angene lisanga ukuya ekhaya kodwa zona ngizizamile shem ziyajabula lapho esikhona ngiyabonga mbona uDube lapha ukhuluma ngengane zakhe Nkomo Foster uti yena mina ngiphumelelanga ngesigaba somsebenzi rejoice maphosa Uthi wena kikikikili njani mthwakazi, hayi siyavuka maphosa ngelethemba lo mthwakazi wonke uvukile. Queen Spanda Madonko uthi wena amatshono basakazi. Kuzoba lobanike laphana kulo 3D Dube uthi wena iZimbabwe siyaphenduka inogo area. Enter at your own risk zone. Hashtag friendly warning compatriots. Kuzoba lo Richard Dube uti yena salibonani. Yabingelela. Lathi yakubingelela Dube. Siya kusikhumbuzo moyo osecingweni. Kunjani moyo? Moyo kunjani baba? Nomzana moyo. Hello sikhumbuzo moyo.
I think number ya winning ya dona ntunga regatenderere mberi zvedu tikurukura nhasi izwa renyu vateereri pindai muchirongwa tiwani kwete tikurukura nemi tichionesana kuti chii chaizvo chiri kuitika kunzvimbo dzamuri pazororo rino rekisimusi vazhinji vari kuchema chema vachiti zvinhu hazvisi kutengeka kufamba kwacho kuri kurwadza nekuti mabhazi ari kuramba achikwira muzvitoro zvinhu zviri kuramba zvichikwira saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano uye zvatiri kupai mukana wekuti muwanikwe imi muchimhoresa hama neshamwari dziri kumativi manai nyika dzingave dziri muZimbabwe kana kumwewo ndo zvatinazvo ipo pano uye zvetichange tiri kuverenga zvamuri kunyora panyaya yezvatiri kutaura izvi asi kunavo vanoda kufona tipei nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonerai nekuti nhasi izvo ratoda kunyatsotarisa kuti chii chiri kuitika kuti tanzwa kune vamwe vari kure uko kunyanga chaiko chaiko vari kutaura ivo kuti mafuta ekufambisa ari kudhura ikoko kana wawana uri kutoita iwe ekutsvagiridza chaizvo chaizvo asi regai timbochingamidza vamwe vari palife edu Donald Mamboma ari kuti Merry Christmas to all VOA listeners and Zimbabweans Paddington Kashanje hanzi watching you from Port Elizabeth Lumo Gwenzi hanzi maswera sei vashamarari tinomufarisa imose pabasa penyu isi turi nani edu kuno kuMozambique ini ndinoti kudai bond rabviswa towanawo mari yeZimbabwe kwete dzekukwereta kune dzimwe nyika Luke Samuel Simango hanzi moroi pa studio 7 I'm watching you from Rustenburg kuSouth Africa and magariro ayo Zimbabwe zvinhu zvaoma Doktora kwavari kuita business account hanzi IVOA kutanga ndinotenda nebasa ramuri kutiitira rakanaka ndichiti happy christmas kumuri yose yeZimbabwe asi regai titore makola nekuti nhasi izwa rekuti imi makolas mutaure nesu muchitiudzawo zviri kuitika kwamuri ntunga
it's 29 past 8 o'clock 29 past 1 o'clock here in Washington and this is live talk We are talking Christmas, which comes in the backdrop of a deepening economic crisis and nationwide hunger that's affecting 7.7 million people. Se tate umlaleli ecingweni ubaba uNdlovu. Kunjani Ndlovu?
Siyaphila nkomo linjani?
Hayi siyaphila. Osixhuma ngapi kwenda?
Ngogodzwayo eSelabhuzi.
Komasaba ithwale.
Umakala ayithola ndawo ntokusisidike ye.
Aha, igama mbani ba?
Ngugabiso Ndlovu.
Gabiso Ndlovu.
Yebo Nkomo.
Lidlala njani ikhisimusi khona ngapha?
Hayi thina ngomthandazo ukuthela baba kulo kunzima kakhulu Nkomo ngiqinise ukuthi likhathana madoda. Ngapha abantu ngalokho befakaza bethi ukukhathana kwethu kunzima, kunzima iqiniso. Siyaphonga ukubona ukuthi singenza njani.
Yebo kithi.
Yebo, iqiniso shiwa kodwa ke hayi ke kungelani. inkosi zasiphutshisa kuphela khona besicela ukuthi khona ngaba yavuma isane ngoba ngiqiniso kunzima kakhulu akunjethi kugogolo nasekhitshini impuphu ekhana enza $80 zayithatha nje uyayithenga njani
i-10 kg le
i-10 kg iphosi yethu lapha tingalisifisa ngapha umahlepho egangeni ngapha kuma-80-90
uhulumende ubeke wathi siyehlile i-10 kg si-$50 akwenzakalanga lokho
ngangilapha mnesigibe ingafikele selaphuza ethowni ngale i-$50 ngase beyilanda ngale amadoda ngapha emashobhethi ngapha selisenza ama-80 abanye 90
ebakithi
em
hey manje uzakwenza njani lapha Ndlovu indlala kayithiya ngokuyintondolo kugodwa nje ongani kulamahwaho ongakubamba
hayi imbuzi nezabantwana kulomfana wasegoli ngabe ithesi bulala okuyisala kwazi kwakho okunye okombuzi lapha sidlulise ikhisimusi le
at least kungcono
uzaba ngcono yayo sibongele kakhulu akoma siyabonga kakhulu isincede kakhulu singabantu bapentsheni bakithi bezokwelizame lokhu sisisele ukuthi khona uhulumende asingezele kufana kusifakela mbijana kodwa ayikwani siyalibonga kakhulu umsebenzi weni omkhulu sihlokoze kakhulu basifakele nje isithethi baku-500 kasise kuma-300 kathesi
hayi siyabonga Ndlovu khuluma laba bakahulumende nxa belalele njalo ubingelele isihlobo labangani
ngiyabonga nkomo hayi ndingela abantu abami basegoli labanye abazi ngifana seplumtoe mgadile ngalo ukuthi konke nje bantu baphila kakhe ngenkosi ujesu kristu nabafake emthandazweni
hayi siyabonga Ndlovu uyidlale kuhle khona ngapho komahlaba ithwale
ngenkosi ujesu kristu ngiyakhulekela lani nkomo ngiyabonga baba
hayi siyabonga ugabiso Ndlovu usithinteke lapho esefilabusi kogodlwayo
rigeti tore vamwe mutereri vari panhare tiri kunzwa kuti tinenge tina mufundisi panhare rigeti ndikwavari halokola
halo maserati
aiwata skwera tiri kutaura nani uyezve muri kupi
uri kutaura napasta muchaka mupofu ndiri kwadomo
kwakadiko kukadoma pasta
ukadoma kwakanaka asi zvakangooma
tipewo mamiriro akaita zvinhu ikoko
vanhu vache zvinhu zvakaomera munhu womuzimbabwe kuti uende kumusha kundoona vabereki mari hauna mabhazi akwira zvakapetwa saka zvinobva zvaramba zvichiomesera upenyu hwemunhu kunyange nokutenda kwevanhu kunourawa nekutungamirwa kwaita nyika yekwedu ai mwari vabatsira vatungamiriri nokuti bhaibheri rinoti kana vanotonga nyika vakasha mwari nyika inofara asi nezvisi kuitika nyika ike zvine zvinyika tiri kutema everyday munhu akamuka anomuka achipopota muzimbabwe hapana munhu anomuka achifara munhu anomuka achipopota izvozvizvi kirisimasi yasvika asi munhu ari kungopopota saizvi mwari vabatsira nyika yedu mwari vatitsvagira vatungamiriri vanosha mwari nokuti nyika ikatongwa nevanhu vasingashi mwari nyika izere nokuchema usiku nemasikati
saka imi sapasta mazwi api amangataura ekushingisa veruzhinji vakateerera panguva iyo ino yekrisimusi
mazwi andinoda kushingisa vazhinji vakateerera ndokuti ngatirambei tine tariro kuna mwari nokuti muupenyu hwatinorarama tinosangana nazvo asi zvinoda kuti tirambe takatsunga shoko ramwari rinoti vose vachatsungirira kusvika pakuguma vachaona mwari shoko rinoti kutsungirira kusangana nekuoma kwezvinhu asi zvakaoma zvakadaro ngatirambei takatsungirira kusvikira pakuguma mwari vanotiwanira nyasha
ko mashoko amungada kutaurira kuhurumende tomboti yakateerera mataura imi kuti vanhu vanotya mwari ndo vaakudiwa ndaapi mashoko amungataura
mashoko andingada kutaura kuhurumende ndinoziva kuti vakateerera asi havanzi
taurai
mashoko andinoda kungotaura ndeyokuti ngava rangarire kuti vanhu ndevamwari havasi vavo. Ndinorangarira vamunangagwa vachitizvo, the voice of the people is the voice of God. Nokubva varamba the voice of God. Asi vanofanira kurangarira zvakaitwa Nebhukadhinezar, wakaitwa chipuka chisina zita Mwari. Vanhu ndevamwari havasi vevanhu. Vatungamiriri ngavazive izvozvo.
Ameno, kana paine vamungada kukwazisa tisati tatora vamwe kola.
Ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kumusha kugokwe kwamashame, baba Suzeni vamuchakata, namai vangu nanatezvara vangu vari kuchiredzi, nevose vashamwari, nemivo muitirwe zvakanaka. Tinoti makorokoto ekirisimasi negore zira.
Aiwa, muve nezuva rakanaka, muve. Bye-bye.
Thank you. Sithathe umlaleli ecingweni uMthembo. Kunjani Mthembo?
Ngiyaphila baba, ninjani?
Siyaphila. Igama elipheleleyo mbani ba?
Ngu-Elijah Dube.
Elijah Dube.
Yeah.
Uchuma ungaphi Dube?
NgiseNtebe baba.
Ah, eNtebe, eGwanda South.
Ekwanda South kanye.
Lidlala njani ikhisimusi?
Kankomba kusela khisimusi lo nyaka.
Yeba kithi.
Lo nyaka ikhisimusi sokulibizo kuphela lokuthi 25 December vele ikhisimusi.
Heish. Umi kubumumu.
Hayi, umumo mubi kakhulu, mubi kakhulu. Yona imali yakhona yiyo engasathola kaliyo.
Abanye sizwa bekhala ngempuphu lapha la nxa uhulumende ebethe i-10 kg kumele iyehliswe intengo ibe yi-$50. Sizwa kuthiwa ibizo $9,580 endaweni ezijiyeneyo. ENtebe khona ngapho ibiza malini?
I-105 pondi.
I-10 kg.
I-10 kg. Akula nto ehlileyo.
Ayaba kithi.
Hayi, ubunzima bukhona.
Nxa belalele bona bakahulumende kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Ukuthi kabancede sibili bazame ukuthi bangenele ikakhulu sibili ezitolo. Ngoba kakuthengeki, loku lakho kuyimadlana yabulakho, kodwa izinto ukuthi zithengeka zithengeki Nkomo.
Nesh. Uqhubi inkomo yini Dube kumbe zifohlile? Ngizwa amanhlogo lapha ekhaya.
Hayi, ziyathi sikulokhu kuzinyamazane okuthiwa zimpisi, kusithali senzima kabi, zilale siba yini.
Hawu, yebo.
Ye.
Ngapha zithwele nzima ngendlala ngapha kule mpisi futhi.
Ngapha kule mpisi manje kathe sibe sokushumile. Imihogo inkomo elapha, imihogo esegangele emahlamvini.
Eish, andingadli umhogo iyafa kanje inkomo angithi.
Ingadli umhogo ivele imhogo. Sukanyakatiza vele uhambe unyathela kutatyala. Izihlahla zifela amahlamvu.
Eish, akulobu nzima Dube. Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ngiyabingelela kakhulu abazukulu bami abakobulawayo. Ngibingelele lomunye umzukulu wami okhona leGoli, kabuyanga mani uthi uyehlulwa yimali kathe sibe ngiwhatsapp uthi imali imehlule. Ngithi hayi, mzukulu wami ngawungizwa khona ngapho, hayi dlala ikhisimusi. Ngiyabonga Nkomo.
Hayi, lati siyabonga Mthembo. Elijah Dube, ube le khisimusi enhle kakhulu, le new year enhle.
Hayi, ikhisimusi yakhona kuphela kwamizangene esibayeni kuphela, ngibulale yokuthi izinyane kuphela, yikhisimusi yakhona.
Hayi, kakhulu kungcono lokho.
Hayi, siyabonga baba.
Siyabonga Dube. Titore mwamterer ma.
Ndanzwa pane vanga vakamirira mukoma Donald Mamboma, muripo here panhare apo?
Ndiripo tete mavela kumazera sei.
Aiwa, ndimi listener of the year.
Mukoma ndeipenyu.
Aiwa ndinofara kunzwa neni.
Aiwa chokwadi taurai tinzwi.
Ah zvinogwadza tete mavelas kuti nyika yedu yavachiseko pasirese nemusadiki. Zvinogwadza tete mavelas. Kaona nyika dzimwe mwana anenge achifara Christmas kufarira Christmas kana kare chikurawo. Taifarira Christmas but iko zvino nyaya dzatinohwa kumushaka.
Mhm.
Hadzifadzi, haizvita haumboitise kuti Christmas.
Mhm.
Azviti ndataura navatete vangu vakwira kubva kuHarare vachiya ku between Chivu nemvuma achipai vakwira $70.
Mhm.
Saka chifunga distance yaibva kubva muHarare kusvika pa Chivu pata.
Ehe.
Kwakubata kwa $70. Saka zvinzo apa tete vazama kuvatumira kuti vawane ucha kuHarare bhozi kuti tivatumire pakati pane pachinetsa. Saka kuHarare kuizi kutora kuti kune dzimwe hama dziriko. Saka ukavatumira zvinhu zvichibva kuno kuzvinda kuHarare straight izi kuvana kolegi.
Mm-hmm.
But Maria wazochajiwa transport inogwadza.
Saka imi muri kuenda kumusha here Christmas inoyi?
Kuinda handa kundikana pa Christmas asinonga musha muna January. Asi vanga vachitondikomekedza vatiti vangubuti kana uchiuya uya wakagadzirira mari yakasimba nokuti unozokona kudzokera.
Hanzi zvina zvinaumira zvakanaka.
Saka zvinogwadza asi kaya zvinaumira zvakanaka zvachose.
Kupani vamwe kola vamboya panhara apa vachitaura kuti kunzvimbo yavari kugara imomo muSouth Africa kune vanhu 5 vakomana vechidiki saizi dzenyu vakabayiwa nemapanga. Zviri kufamba sei? Kwakamira sei kwamuriwo?
Ini ndiri kuRustenburg. Hakuna kuRustenburg hako nyaya dzenoizi dziri kwasishoma. Matswana havana havo habiti yakafanana nevamwe marudzi akafanana maZulu kana maXhosa. Vanhu vakaita like vanhu vane unyoro vakanyorovera kana mukasangokona navo muvakadzi imomumu kana mudoromo. Haina hangu handichaipinda zvekuteverera kumafarofaro izvi. Saka ukagara ukasaenda zvekumafaro upenyu hwako huyo hwakatiiwo. Kana wangosanganawo nazvo wasanganazvo asi vanhu vechitwana havana havo kunyanya kuita ukasha semazuru kana mavarudzi ari muno. Chero mukatisa kana xenophobia painoita pata xenophobia. Kuno kwa North West hazvinyanyi kutaurika nokuti zvinonyanya kuitwa nemazuru nevamwe marudzi ari muno muSouth Africa. Hakuno vanhu vari nani kadida kuvaenza kana vamwe vari muno.
Aiwa pakanaka chimoresai hama neshamwari tipete titore vamwe nhasi pana pari kupisa.
Ya ndoda kumorosawo hama dzangu vokwa mamboma kumushagashe kufamba 85 kumushagashe apa masvingo. Ndomorosa vatete vangu vanonzi maifungi vandachitaura navo vandataura navo vanonzi ndovafarira chaizvo vandoda chaizvo zvamari vari kunonzi kubvuma kumusena. Ndomorosa mbuya vangu kwachinorumba kuzaka mai vakazara mai vangu.
Kuzaka rinopisa?
Zaka rinopisa wehe kwachinorumba.
Aiwa
apa ndoenda kusamba range kutriangle. Ndomhoresa vose vanondiziva ndakambogara kwenguva vose vanondiziva ikoko. Ndoenda kwapanganai kuzaka ndomhoresa vose vari ikoko. Ndoenda kwedu kumushagashe ikoko ndomhoresa vose nevose vanondiziva nasekuru vangu vachipadza vanondisekubabatira. Ndovamhoresa chaizvo nevopachitamba. Hama dzangu dzese kumushagashe nevavakidzani vese kumakoholi vakomana vatatamba navo vese ndokumhorisa mese chitimuve Christmas yakanaka nevose vanondidziva nevateereri vestudio 7 ndomhorisa mufundisi Richard Moyo vachafa kumhondoro handizivi kuti vachafa vachipo here mbotaiwo zvefainda kuti vachafa vakaenda kupi ndo muteereri wekutanga pastudio 7 chitanga chirongwa ichi.
Aiwa tichavatsva
mukoma Blessing chati wamande nechitatu nechishanu chati wa 3 days pawiki vachafa kumhondoro ndo
tichavatsva
namukoma Obey na tete Priscilla tichakatanga chirongwa ichi
ichokwadi tichavatsvaga hee mukoma Obey ichokwadi shuu maita basa hama vamanyatsoti dyomo dzoka futi Christmas
ndoyaikoko ndomhorosa kuvoice of America ndomhorosa tatenda gumbo mukoma Jonga kandemiri tete mavhela dzimuchanganya uye mukoma ntungamiringomo Chris Gande namukoma Rejoto ikoko na ndimi yake Mwakalerie nemainjiniya enyu nevose vanoita vakaita kubasa rechinzwe nevamwe vatisingazivi vari kumasteri kwezvirongwa zvenyu.
Aiga matora mukombe mukoma tinotenda zvikuru. Thank you so much, we appreciate that.
Mukoma makati tinokutenda izvozvo.
Thank you. Donald Mamboma wazi wonke umsakazi wonke umuntu olaphi yamazi Mamboma. Sithathe omunye njalo umlaleli cingweni ulungisani kunjani mnumzane?
Yaphila kankomo ndijari baba.
Hayi siyaphila, isibongo mbani?
Mina ngumpanyimu kodlo yomnyama.
Mpanyimu?
Ye, vela kumpanyimu.
Aha, kusi pamazwi akho lapha ngeKhisimusi uyidlala njani?
hey ekhisimusi lonyaka kimi ngani kuzima lapha vele akubambeki lutho into ziyala baba ngoku
yebo akithi
kuzima kodwa ngengafika le mabhasini ngithe nginye mina ngokwami hayi ambonte nzene lokwenza anything ngoba vele yoni ukuthi khona apha ngiyidlala ngikhona apha kobulawayo kuyehlula solo yithi ngizama ukuthumela abadala hayi inkani okuyigrocery kwe-500 kuveleka kuba kwani bebavili nje
ke ngakhuluma lo munye esithi uvela eBotswana obetsha ukuyishopping eFrancistown awazange ukucabange lawe ngaleyo ndlela
lapho kuyabe sokufuna phela ndijingele yo-forex manje i-forex yokuya eBotswana lapha kuyabe sokumeti ngibhodi lezitarata ngingabanjwa ngigwetshe 10 years bese ngizithi ngenzeni akuzima
yebo akithi
ya kuzima ibhondi lethu leli ngivele angazi kuthiwa yi-currency but ukuthi sithi i-currency yakhona isiza njani mna kuyangehlula
manje uzayidlala njani kodlwayo uzabubhota njengamalokishi lele labangani
ye hayi yikho esizakwenza ke namhlanje ngengaba lenhlahla uzubone ngibhodile njengafika ephumula south kumfowethu ngale awu lo malaysia kwasuka thwitshisa okunye okuthunyelwe ngumntu akabhuti khona la ngahle ngazuza la mamalolibhogu ngibaphathele abanye abantwana ngapha
yebo akithi hayi kuyabongeka kuyabongeka kakhulu
kodwa khona ngamele sihlale sisethembeni ukuthi hayi izinto zizolunga ngoba hayi singekele ukuba lethemba kuthi yaba yini imali kayithenga kula magetsi akula manzi kunsizi khonapho zisikhangele so akusizama ukuthi khona okuncane ongakudobha kathesi ukwanisa ukukhavisa uJanuwari ngoba ziyavulwa phela izikolo and kukhanya ngani ama-school fees azakhwela ngabo-400-500%
bathi ithemba kalibulali babuye bathi njalo akulahlwambeleko ngokufelwa
limkotho lelo kankomo siyabonga sho ukusipha lati ithemba akuzoze kulunga ngathi kuyabheda ngani
hayi kuzalunga ungathanda ukubingelela
hayi kuhlu ngiphalele ithuba lokuthi mbingelele ndiwathanda ukubingelela ubaba nomama abakhona lekhaya ekanyandavu ngithi siyalikhumbula abadala ukungezi ngekhisimusi ukuthi kuzima kodwa hayi kuzalunga sizwile lokuthi izulu kalini sekuthemba inkosi izasihawukela line bantu kulinywe ukuthi siphile mbingelele labafowethu uzimangele ofikile umakhosana umfowethu uzibusiso khona ngale phumula south ithi lisele njani hayi mina ngifike kuhletela ndaba ngiyabonga basakazi Studio 7 ilale kahle
kusemini ngapho ye hayi kusemini kodwa hayi siyabonga uyidlale kuhle ikhisimusi empanyimi
ndandiyidlale kuhle khona ngapho abantu abahle siyabonga shuwa
siyabonga ngugodlwayo ulungisane ovela kugodlwayo khona likomahla bayithwale
I think sinemo bamwe khola vakamirira panarire gate ndikovari hallo khola
hallo
hey, sorry tambokubatisa ikwengo yakareba makadiyenyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi
ndikuma nostendi moyo enowagwelu esigabeni sesibingo
Ntunga.
Ucingo lwakho moyo lungani lwehla lwenyuke zama ukutsheta kancane lapho khona
ya sizo njengamaTunga
yes okungconywana ungaqhubeka
yebo baba hayi ngiyabonga baba Ntunga namhlanje lisela ngikhumbula nami baba
hayi siyabonga lathu ukuthi ungenile kuhlelo
kakhulu baba hey isimo sibi baba Ntunga hey isimo sibi hayi khisimusi kakuda sakhisimusi khona abantu basedubeni zindlala zodwa baba
ye madoda
ihulumende yethu hayi hayi siye silekile shuwa iqiniso lihle sesiyabe siyazame sidonsa ngamazinyo sidonse ngaye yonke indlela kodwa akathesi-ke ngathi ikhuba litshonile baba
Kuyini moyo ovama ukuthenga ube lakho umdeni wakho ukholise ngelanga lekhisimusi ongathi wehlulekile ukuba lakho lonyaka
iqiniso lihle ngivama ukuthenga sibe lami ngithenga ingxenye ngo-10 kg rice 10 kg flour ngithenga 10 kg ichukela but njengamanje ngehlulekile babantunga okutho ukuthi konke ngeza ama-2 kg 2 kgs nesizathu sokuthi hey ibhondi kaliko ende kaliko ngazele kaliko njenganamhlanje songizele letown impela but ngehlulekile ukuthi ngithenge izinto zonke lezesifiseni sami okuthi hayi indlala yodwa abantwana babe bekhanda songekhisimuti ngoba izigqoko nje zokutika abantwana bekwazi ukugqoka akazikho babantunga.
Ye makithi nxa elalela ubaba umnankagwa labanye bakhe kuhulumende kuyini ongathanda ukutsho kuye moya?
Mina nxa belaleli beyisitolo sami bengicela ukuthi njengabadala nabo-ke kumele bebone ukuthi isimo esikuso khathesi asibi kakhulu ngabe bayahlala phansi bebize ubabuthamisa bekhulumisane engxenye isimo singaba siya sisetha sisiba sihle ebantwini ngoba njengamanje abantu badlicece zomlomo akulalutho babantu ungasibili ezitolo lapha izinto zikhona sibili kodwa abokwesibili imali akayikho baba iwa njalo njaloni.
Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ngithanda ukubingelela umzali wami uMandla Moyo nomzali wami owesifazane uStela Ngwenya nabantu abami uSthiwe uShepati nabana abami uSilvesta usithokekile usithulisile usithandazile nonqoba izitha Moyo ngithokoze kakhulu kakhulu babantunga ngicela lihlalele imbamba babantunga.
Hayi, sizakwenza njalo Moyo, siza kufonela kwezinye inhlelo. Siyabonga kakhulu njalo ube lekhisimusi enhle.
Hayi, nani lifisela ikhisimusi lomnyaka omutsha olithukela baba. Hayi, jabule kakhulu baba.
Hayi, siyabonga Moyo.
Yebo baba.
Stanley Moyo sixoxela ke lapho eseMidlands. Koma mimi muchikura ichi chamai nyatso farira kuti kana chiripo muswa 25 maiti nasi tiri kutika kisimusi.
Isu actually tangati ne tradition nekuti vabereki vangu vanga vari ma businessmen. Saka vaigara vari kunze vachishanda taionana kakawanda kacho muswa Christmas saka vaibva vati tiri kuenda panonzi pa Orange Grove. Paka hotera kamwe kakari muchinoi.
Muchino zipigwa.
Ehe, tichino zipigwa. Aiwa, tichijika masondino. Aiwa, ndo memory andina yoyo. Asika natiri kumbato, tichozo vaikoko maitenda kumbato, sangana ni hama, ni shamwarizi, nge zava uchipinge uko. Tichijika futi nyama yo uku. Ne madrinks izvese aiwa tichinakidzwa.
Muchino zipigwa. Aisusu, mdarangu aishanda ku South Africa, aiwa injifa, saka zaito ya ni ma 10 kg ema rice, tastic rice, ine mayonnaise, ine tomato sauce, netumwe tuma watu wati toka wanda wanda. Aita izipigwa zvekuti. Ndio memory andinayo.
Koyezvi.
Zviyambudzi. Zvichakadaro. Zvichakadaro.
Unogona kuvhiyambudzi?
Kuvhiyambudzi? Ungavhira na mbudzi nenere. Mbudzi. Asi ndichikura ndaitya kunyatsoicheka pahuro apa. But mazuano ndinombotya hangu mudzimwe nguva kwete kutya kwekuti ndiri kutya but you know my conscience I would feel very guilty but ndikaona anocheka handoivhiya 10 minutes ndinge ndapedza.
Aiwa, pakaoma, aiwa, nasi sekutora kwa taita tukuda kungoonesana kuti muri kuzvigona sei tanzwa kune vakasiyana siyana vari muSouth Africa vapinda vachitaura tataura navamwe baba vari kuinyanga vanga vari kuchema chema vachiti nyaya yemafuta yekufambisa ndo iri kunetsa. Asi regai tende kuna mutereri wedu. Halo mukoma.
Halo makadini wati dzangu.
Aiwa tiri wada, asi dzikisai volume yenyu, ndiri kuzvizwa ikoko.
Oya mutazi dzicho zvino.
Taurai yutizi.
Bakorokoti egeri Christmas.
Aiwa, takamirira kupinda muChristmas. Tasara nemazuva mangani mairi.
Tinokutenda kuti Mwari unozarisa kuti kana akagona kubva nechijenyuwari kusvika ite zvinezvi.
Tapapa
haagokoniwe kudaro.
Aiwa, ichokwadi. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura navagogodi vari kuSouth Africa.
Itaurai tinzwi.
Hai, ndiri kuda kutora mukana uno kukwazisa mhuri yangu yose iri kuZimbabwe iri pamushosho. Ndichikwazisa vana mai Stefani ndivo vadzimai vangu. Ndichikwazisa naStefani wacho ari kuBanda. Ndichikwazisa naFiona ari kuHarare. Ine timu yacho vana Bheri vari kumusha kwaGutu naNaliyena naNatabiwa nafe. Tinoda kupinda Mwari nokuti tichikudza kuti tisvike panguva inotiratidzwa.
Kupane zvamakagadzirira here mastondido ekuendesa kumusha kana kuti muri kuenda here kumusha paChristmas apo?
Ini nguva inohariwa ndiri kufamba ndinda kumusha nechikonzero chekuti ndinoziva kuti unogona kuseenza nguva yese mari yacho yese yoputwa nemabhazi saka zvounenge waindiri hapana. Saka ine ndinowanza kuti ndinotiratumira zvinhu woryawo Christmas yavo vachifara. Inino pana January February chendavo tozvinourayawo mbudzi dzedu weitaura huya hwembudzi hwokumona huya hunonaka huya. Saka kutumira hedu takatumira havo zvokupfeka nezvokudya izvi.
Aiwa pakanaka, aiwa pakanaka. Muvene taurai.
Ndoda kukurudzirawo pane muchinda wekuZimbabwe nadzasitaura kuti vatari kuredhiosafuta kuti pane vamwe vanhu vanokwana kuita vashado vaibayiwa nemapanga.
Taurai
tinzwi. Ndoda kukurudzirana naZimbabwe kuti vakomana nevasikana hazvivere kuti kana munyika medu tisina kumira zvakanaka kwataenda tikanoshanda tikaona zvatawana tokanganwa. Ngatisakangana nekuti kunoku kuno munogurudisa tichadzokera kumusha zvakadiniaaaaa mutango.
Aiwa, mashoko makukutu.
Ndo mashoko angu anoda kupa vanhu vose vari kunze kwenyika kuti ngatizive chatakavira
yedu
ichanaka.
Aiwa, tinokutenda isha izvo. Muve nezuva rakanaka.
Nemivo Mwari atiitire zvakanaka nokugona kutibatira mawaya zvakanaka ipapa.
Aiwa, tiripo. Hanisi muri kuona vamwe vatoenda kuzororo, isusu tinawo mapadza, tiri kungorima.
Mwari akuwedzere makore kurarama.
Tinokutenda itunga.
Thank you. The inini gore rino mavhi gore riya ndakaenda Gumba. Ndikasvikouraya mombe. Saka gore rino ndanzwa kuti mombe dzacho dzakaonda bhozi panga pane nzara. Ndikati saka kuinda pasina mombe dzakakora hapana mombe ichaurava paka. Saka ndikati arega ndombogara mushana.
Aiwa, rega titore muteereri wekupedzisira. Halo, kola.
Hello, makadii?
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura naBeauty Special kuHurungwe.
Kuhurungwe kwakadii ikoko?
Kuno kuri nani, zuva kupisa. Mbeu dzacho dziri kungofa, zvinhu zvacho zvakaoma.
Muri kumagunje here?
Kutodarika Magunje kwamukonori chaiko.
Okay. Saka muri kubata seiko zororo rekrisimusi?
Zororo rekrisimas rakatooma veduwei, hakuna chiriko. Sesu tichangobva kuchikore izvozvi kuti vabereki vatene krisimas. Zvinhu zvakaoma. Next year January inenge ichiendawo chikoro, saka zvakaoma.
Muri kudzidza kupi ko munina?
Ndodzidza paHarare Poly.
Saka chii chaungati iwewe ungada kuti hurumende inzwe kubva kune imi vechidiki vakana vakateerera?
Tivati hurumende iwaniso vanhu mabasa uyezve vasimudziro pazvirongwa sekuti vabereki iko zvino vazhinji vanobvesa nekurima. Saka tivati vasimudzirowo pazvirongwa zvekurima uyezve munyikawo ikonomi inge iri stable. Like mari iko zvino hatina mari yatiri kuti tiri kushandisa mabhondi acho hasi kushanda. Tiri kushandisa maus achona ari kunzi akapinda muno muZimbabwe anenge asisina value. Saka zvinhu zvacho zvakatoma. Hurumende yedu dei yatigadzirisirawo pane zvinhu izvozvo dzimweni dzenguva nyika inge asimukire.
Aiwa, tinotenda munin'ina. Ungomhoresa kana munhu one chaiye nguva yedu yapera.
Na ndofunga ainda ke sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Sihlobo esithandekayo, siyazi kuyaphithizela ngalesi sikhathi sekhisimosi, abatshayeli lichayele kuhle emgwaqweni lapha. lihambe ngonanzelelo hayi ukuphuza utshwala bese liyachayela abachayeli bamabhasi lemchova lihambe kuhle labadala emakhaya kwanele olivalelisayo ngontungamili inkomo.
I'm Marvelous Mhlanganya, who you're saying have a very good evening and let's meet again. We're continuing this Christmas theme throughout this week. You have a very good evening. Bye-bye.